manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica pagore. Hurumende inovimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga senzira yekuti vasitatiza munyika. Vechidiki vokurudzirwa kupinda mune zvemabhizimusi sedonzo rehurumende rekusimudzira zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yavimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga izvo zvayati zvingaita kuti ana mukoti ava vasatize munyika yavo vachinotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekupedza zvidzidzo kwavana mukoti 131 pasali Mugabe, gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora, vati basa rinobatwa navana mukoti rakakosha zvikuru, naizvozvo vanofanirwa kuwana miripo inoenderana nebasa ravo. Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kuziva zvinetso zvose zviri kusanganikwa nazvo naana mukoti nezvipatara munyika, izvo zvavati zviri kugadziriswa. Vakurudzira vana mukoti vapiwa zvitupa zvekupedza dzidzo ava, kuti vanoita basa ravo nemazvo vasinganyanyi kutarisa zvipinga idzo zvavachasangana nazvo. Munyori mubazi rezveutano vaAspect Maunganidze vaudza Studio 7 parutivi pechiitiko ichi kuti hurumende ichazadzisa zvose zvavimbiswa negurukota rezveutano.
Tinotarisira kuti ese maefosi urongwa hwese huri kuitwa kuti zvirwise zvakanaka zvichaita kuti vasanyanyo kuenda kunze vachiya ikaiiiaechibabo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti muromo wagara uzarirwi nerwizi.
Ini ndichiona hurumende iripo iyi handione chinoimprova, nokuti hazvigona kuimprova health chete zvisina kuimprova generally muekonomi yese. Izvino neurombo huri munyika handione pachichinja anything, nyangwe minista akapromisa zvakadini.
Vana mukoti muZimbabwe vari kutambira mari ingasvika madhora 250 ekuAmerica, $250 pamwe chete nemamiriyoni 2 emadhora emunyika, kana kuti $2 million pamwedzi, iyo yavanoti ishoma zvakanyanya. Mari shoma iyi uyewo kushayisa kwa zvikwanisiro zvebasa zvinonzi ndizvo zviri kuita kuti vakoti vanenge vapedza zvidzidzo zvavo vabude munyika neuwandu vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Asi mumwewo awana chitupa chekuva mukoti vaBlessing Gatsi vanoti havana tarisiro yekunotsvaga basa kunze kwenyika.
Nyika inofanira kuvakwa nevanhu vemo, kana kungozi vanhu vese vakasara vakabuda. Tinoda kubatsira vedu vemuno.
Mumwe mudzimai wechidiki apiwa chitupa chekupedza zvidzidzo zvekuva mukoti azere muzvare Theuma Mucharima vati kunyange vana mukoti vachinzi vanombobata vanhu nekuseri kweruoko iye achaita mukoti wevanhu.
Ini tinovimbisa kuvanesa akanaka nekuti nesini ndinozvinzwa zvikolini ene nanga ndine mipashoni nedzidzo profeshoni saka inini I love mapashoni chekuti ndinovimbisa kuti aiwa ndinenge ndibata mapashoni zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaino kudongo vati nhunha dzaana mukoti dzikagadziriswa zvinodzikisa uwandu hwevarapi ava vari kutiza munyika.
Maissues aya anosanganisira muhoro, maissues aya anosanganisira maenvironment yavanoshandira zvinhu izvozvo zvichagadzirwa tinoona sekunge zvinogona kuderedza uwandu hwevana mukoti vari kubuda.
Commission inoona nezvenyaya dzeutano yeHealth Services Commission yakaburitsa gwaro rairatidza kuti gore rapera nyika yakarasikirwa naana mukoti vanosvika chiuru chimwe chine mazana manomwe vakabuda vachienda kunyika dzakaita seUnited Kingdom, America, Canada neAustralia. Asiwo hurumende iri kutsoropodzwa nevamwe ana mukoti ichipomerwa mhosva yekunonoka kuvapa magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa anodiwa kana munhu achitsvaga basa kunze kwenyika. Hurumende inonzi yakatora danho rekusapa vakoti magwaro aya senzira yekuti vambotanga vashandira nyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gorokota rezvicherwa vasoda jemu vanoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10 nemaviri emadhora ekuAmerica pagore. Izvi zvabuda pamusangano wekuziya mamiriro ezvinhu mune zvezvicherwa waitwa mubulawa yenhasi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vaishitaura nevatori venhau kumahombekombe kwemusangano wekuzeya mamiriro ezvemigodhi nezvezvicherwa munyika vazhemu vatsimira kuti zvicherwa zvakakoshera nyika zvikuru nekuti zvinowanisa nyika mari yekunze. Asi vabvumawo kuti pane zvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi vakakurudzira vemakambani ezvicherwa kuti vashande pamwe nehurumende mukuzvigadzirisa.
Ndinofunga kuti ndobasa rinoitwa nevanhu vakaemployiwa vanotonzi maexecutives mumaindustry kufunga kuti matambudziko tiri kusangana nawo tingaita sei kuti timakurire. But iko zvino tichitaura tiri kuti vari kuzama nepavanogona napo sezvataona kuti machallenges ekushomeka kwemagetsi aripo nezvimwe zvakangodaro daro. Asi mining industry yaramba ichingobudirira kusvika pakuachivha the 12 billion mining industry yanga yakatarisirwa kuti inofanirwa kunge ichisvika.
Vazhemu vatiwo kuvandudzwa kuri kuitwa mutemo unechekuita nezvezvicherwa kuchabatsira kugadzirisa matambudziko anosangana neveruzhinji vanorarama nezvicherwa kana kuti artisanal miners.
Iko kugadziriswa kwemutemo iwoyo kuchaita kuti masmall scale miner nemaartisanal miners vanga vari kuona sekuti vavharirwa kunze ivhu rese ratorwa richida kuti ripuhwe vanhu vane unyanzvi hwakati kurei vatingati malarge scale miners. Izvozvo zvichagadzirisa kuti naivo vakwanise kuwanawo chekuita uye necheuviri kuburikidza nemutemo uyu.
Pave nenguva yakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nezvekukura kwemabasa ezvezvicherwa. Asi hapana umbowo hwakamira hwega hunoratidza kuti indastiri yezvicherwa yasvika pamabhiriyoni 10 nemaviri emadhora ekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makwechekanwa vakaita nevamwe vavo ongororo inoratidza kuti kushomeka kwemagetsi, kushaika kwemari yekunze yakakwana uye kuve nemitero yakasiyana-siyana kunokanganisawo mabasa ezvezvicherwa munyika. Asi vatsinira kuti maonero avo ndeyekuti ichokwadi kuti zvezvicherwa zvasvika pachinhano chakakura munyaya dzeupfumi hwenyika.
Pavari kuti 12 billion vari kutaura kuti production kuri kunzi zvavakaproducer vakamaminerali ese vakaisa mumaUS dollar vari kuti 12 billion. Hongu tikataisa tinoona kuti vafamba chaizvo ende handina hangu mafiga chaiyo chaasi zvoragidza kuti chokwadi vakasvika 12 billion.
Vamakochekanwa vatiwo zvisinei nekukura kwechikamu chezvezvicherwa uku hapafanirwe kubva pave netarisiro yekuti izvo zvipedze matambudziko ose akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti mafigiri ari kutaurwa nehurumende ndeefembera-fembera vachitiwo hapana chakati tsvikiti chiri kuwanikwa neveruzhinji kana nenyika kubva muzvicherwa. Asi mukuru weChamber of Mines of Zimbabwe vaIsaac Kwesu vanoti makambani akawanda ari kuita zvakasiyana-siyana kubatsira vanhu vemunharaunda maanoita zvezvicherwa. Makambani akawanda ekuChina ndiwo ari kunyanya kusima mari mune zvezvicherwa zvakadai kushaise lithium ne ferrochrome. Asi pane maonere kuti zvicherwa izvi zviri kungocherwa zvichibuda munyika pasina zvakawanda zvinowanikwa neveruzhinji. Zimbabwe yakapa makambani ekuChina anodarika zana nemakumi maviri marezinesi ekushanda mune zvemigodhi muchikamu chetatu cha 2023 paine tarisiro yekuwana mari inoita 2.79 billion kunyanya kubva muzvicherwa nemhando dzemoto. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Panguva yegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Vanden Blinken vasvika muIsrael nhasi umwe vaita misangano nevakuru vehurumende yeIsrael muTel Aviv. VaBlinken vakurudzira kuti patorwe matano anochengetedza vanhuwo zvavo vemuPalestine kuti vange vasingasangane nenjodzi yehondo. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas chikwata chematororo. Nezuro nengo dzedare reparamende yemuAmerica repasi kana kuti House of Representatives rakapasisa rubatsiro rwemari inosvika $14.5 billion kuti ipiwe kuIsrael muhondo yayo neHamas. Mavlas Musanganyawe weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo pahondo iyi.
Zvinhu zvakatyiwa kuwo zvakaitika pane nguva pose hondo yekuIsrael neHamas ine zimachezi Israel zvayo ichinzi iri kuresponda to a threat yakaitwa neHamas. Hondo yacho yakuchiita kuenda ichiuraya angati macivilians and tikuona kuti hakuna majeti ende nguva yapfuura yatikaona mahospitals ekara achibombwa. Saka zvinhu zvokuti kana zvinhu zvakadai so zvakaitika panoda kuti paitwe yangati humanitarian aid inenge ichiuya nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira United Nations, but izvi hasati zvaitika. Saka zvokuti vaBlinken vakuenda kuIsrael kunoona kuti zvinhu zviitike izvi tiona senge zvinhu zvatikati it's a welcome development pachirungu.
Tinoona kuti pane mari inosvika 14.5 billion yawanikwa iyo ichipiwa mvumo neUS House of Representatives kuti ishandiswe ichitsigira hondo iri kuitwa neIsrael. Asi mari iyi haisi kuwanikwa iyo ichizoenda kune zvikwanisiro kana kune zvekudya. Munoona sei izvi?
Izvi zvinhu zvatoona sekunge makakatano ari kuitika pakati pema Democrats nema Republicans. Kose pasvika hondo apa pachadi kuti ichiramba ichikwezedzerwa kana kuwedzera huni kana moto, nekuti vanhu vari kufa zvokutiona kuti vanhu vakaita senge maordinary civilians and mapicture ari kuona ari kubuda uko hazvinhu zvokuti hazvina kumira zvakanaka. Saka nangwe tingati international law zvayo ingave aggression kana kuti yekuita hondo, pafakuboitwawo mukana wekuti pambopindawo masangano akaita seUnited Nations kana kutiwo nyika dzakaita seamericawo kana dzichikwanisa kusapotawo nemari kuti dzipinzewo yatingati aid kunobatsira avo vasiri kuhorwa hondo. Ati zvatiri kuona zvichiitika pamari iri kubuditswa, zvinhu zvatiri kuona sekunge zviri kuita pachirungu yatingati conflict, kuti tinoona vaBlinken ivo vachiti vari kuenda kuIsrael kunoona kuti hondo imbomiswa pakupindawo yatingati humanitarian aid, but vari kuenda vasina chikwama chacho kana kuti mari yacho yokuona kuti nangwe hondo yacho yakamiswa vanozobatira aid.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tinoromba vateereri, musati manzwa unyaya yanga iripo yezvinoitwa neVoice of America, manga muchinzwa hurukuru yaitwa naMavlas Musanganya weStudio 7 negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongero enyika vaKennedy Masie vari muno muAmerica kuTexas. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vari kusangana muJohannesburg, South Africa nemakurukota emuAfrica anoona nezvekutengeserana uye vakatarisana nekurudziro yekubvumiswa zvakare kweAfrican Growth and Opportunity Act. Vanoshanda mumakambani anogadzira mbatya vari kushushikana neremangwana ravo kana chirongwa ichi chakasamutsiridzwa. Chirongwa cheAgova chinobvumidza kutengeswa muAmerica kwezvigadzirwa nenyika dzemuAfrica dzinokodzera dzisingabhadhari mutero. Sangano renhau rehurumende radzivisa nhasi kuti mukuru wehurumende yechiuto iri kutonga muMyanmar ati mauto achadzosera kuzvikwata zvine zvombo zviri kurwisa kumaodzanyemba kwenyika iyi zvatora madhorobha nekuvhara nzira dzekutengeserana nadzo neChina.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vanhukadzi vekumaruwa vakawanda vanosangana nemhirizhonga yemudzimba yakawanda kudarika vamwe vavo vanogara mumaguta nemadhorobha. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanotsungirira kunyange vachishungurudzwa mudzimba vachinzi nevamwe shingai ndizvo zvinoita mudzimba dzakawanda. Madzitete, madzimbuya, madzisekuru kana madzisahwira nevamwe veukama ndivo vanonzi vanenge vachiti chakafukidza dzimba matenga zvichapera. Madzimai akataura neStudio 7 anoti mirizhonga yakanyanya kumaruwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushaya ruzivo rwekuti munhu anoita sei kana asangana nedambudziko remhirizhonga yemudzimba, nyaya yekutevedzera tsika nemagariro, kuvimba nemurume pane zvose muupenyu, kushaya ruzivo rwakakwana pamwe nezvimwe. Mumwe ari pakati pedambudziko remhirizhonga yemudzimba ndiamai Susan Mauru vekuMangura.
Kushungurudzwa kwandinoitwa wani chekutanga kundorwadziwa kuti munhu akandibvisa zuro rangu ndakangotsungirirawo ndichingotamba achirema ndakabva ndazvidzidzisirawo.
Amai Mauru vanoti pavakazonomhanʼara kushungurudzwa kwavo mapurisa haana matsano aakatora ekuvadzivirira. Mumwe mudzimai akatyorwa ruoko mumhirizhonga yemudzimba ndiamai Venenzi yaTapera vanogara kuwirisha mudunhu reMashonaland East. Amai Mauru vanoti dambudziko remadzimai ekumaruwa rinozonyanya nekuti vakanomhanʼara kumadzimambo masadunhu nemasabhuku, nguva zhinji nyaya dzacho hadzitongwe zvakanaka sezvo mitongo ichirerekera kuvarume ichitsimbirira vakadzi.
Ini ndava nandibata ibvabvunzwa murume zvanzi saka unoda kuti vanhu avakuita sei apa mhosva ndakatongobhadhara yakatongomira kutobhadhara.
Kumambo ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west vapita pasi pamire vanoti basa ravo nderekuyananisa mhuri vachiti madzimai mashoma ndiwo anoenda kunomangara nyaya dzekushunguruzwa mudzimba.
Tinotori neshungu nekuti vanhu vakadai vakauya tivabatire kana hatiwaona hatimuuya.
Mambongezi vanokurudzira madzimai kuti aende kunomangara nyaya dzekushunguruzwa mudzimba, vachiti vanotonga nyaya kwete munhu.
Isusu hatitongi munhu, totonga nyaya.
Nhengo yesangano rinomirira madzimai reWomen Coalition of Zimbabwe murinhu reMashonaland West, Muzvari Christina Runemhota, vanoti panyaya dzavanotambira pagore zvikamu makumi masere kubva muzana dzinobva kumadzimai ekumaruwa, vachiti zvinoratidza kuti vakawanda vavo havazive kuti vanomangara kana varohwa sezvo dzidzo yavo iri pasi. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo riri mupishi kurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba uye kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera.
Ndinoti imwe mukuru akamira saminista wise, shungu yangu ndiikuona kuti madzimai tese savari hapana patinofanirwa kusiya vange vachiona kuti vaziva atinoti maraits avo vasagume kunyikidzwa.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti vanokurudzira vanhu kuti vaende kumapazi emapurisa ekuyananisa vanhu kana kuti victim friendly units ari pamakamba emapurisa nyika yose. Bazi reUnicef rinoti madzimai zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga yekurohwa kana yepabonde muupenyu hwavo. Asi mhirizhonga yemudzimba haina kungonangana nemadzimai chete sezvo vamwe varume vane chitsama vachinzi vanosangana nayo asi vanonyara kuzvishambadza nokudaro vanozongokuvarira mukati sehosho. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevarume repadare vapovingi vanoti kunyange tsvakiridzo dzichiratidza kuti vakadzi vakawanda kudarika varume panyaya dzekushungurudzwa mudzimba, varume vakawanda havamhanhare nekuda kwekunyara.
Asi kuti vazvitauro kuti hazvikwanisa kuchita semunhu wechirume afrika muchiriko vakaona kuti nekuti vazhinji vacho vanosangana nemhirizhonga kutoka shungurudzika pfungwa zvakanyanya zvokuitira kuti even nyaya dzebonde dziyadziyabonde racho harizobudi nenyaya kuti munhu anengaanishanengane kushungurudzika.
Nyanzvi munyaya dzezveyanano dzinoti mudzimba munofanirwa kunge muine kutaurirana pakati pemudzimai nemurume senzira yekuderedza nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achiimba musambo wesungura Elfas Mashamba remagitare achinzi Shamblo, uyo anoimba ari kujerera mudunhu remasvingo. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndakatanga zvemagitare kare kare ndichiri mudiki ndangozvarwa nazvo. I think chinhu chandikatora kubva kuna baba vangu the late Rayton's music.
Vabereki venyu vakazvitambira sei kuti mukomana akurova magitare?
Vabereki vangu vakazozvitambira leta zvakutora shape. Pokutanga muchimurongo wezvingosoti kuita zvemagitare izvi handiva handibvi ndafokasa nechikoro, saka ndaitoita zvokumbotonzvenga ndombonopraktizira kumwe kumba kwomudhara umwe anonzi Michael Shapanduka.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamunorova?
Vanhu vari kutambira music yedu chemukatarira masocial media platforms yedu ayo yakanzi Shamblo Music, chiri panga paYouTube, panga paTikTok. Vanhu vari kutambira music yedu zvinambobviri, tinozvitenda izvozvo.
Matambudziko amuri kusangana nawo semuimbi ari kusimukira ndeapi?
Machallenges atinawo mumusic industry ahongo akawanda chokutanga music pachezva yemuZimbabwe inobadara vanhu vatova nemazita already aibadari vanhu vachiri kuda kusumuka sisu saka we still need help then my shows nekugadzira ma videos zvino zvese zvoda kusponsor bose toga kugadzira music video nokosta something like 1.2 800 to 1.2 which is nangikira wega not need say.
Vanoda mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwanei kupi?
Vanoda kundibata vanondibata pa +26 3 783 356 302.
Mune mashoko amungasiyire vatsigiri venyu here?
Mashoko anongada kupa kuvatsigiri ndeyekuti rambai makadzvanya ipapo paaiwa rutsigiro turi kuruona zita rikura musaneta kutitsigira rambai muchiunda kuma Facebook platforms edu ma social media platforms edu akaita sana Facebook, TikTok, YouTube, vana Spotify Music EDC, Coco Shamblo Music.
Was a Friday chindipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro kanzwisa.
Hey, kandoda kubuda nako mudariro kanonzi manedi pamakumbo. Kanoti Reu kamandi nekana yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzidu chiku.
Reu kamandi nekana yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzidu chiku. Choka mare wanu kudanga kana longa sa bimbo bimbo. Kamandi nekanya yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzedu chiku. Choka mare wanu kudanga kana longa sa bimbo bimbo. Vakati muzimba umu yave zvimuka tiendane iwe mukati zvise vasipe muruna wako muvadzodzesa zvamunoita zvese kunashe vanhu vapenyu vangarawe hapana chinogona kupota munhuwe wayo. Vakati muzimba umu yave zvimuka tiendane iwe mukati zvise vasipe muruna wako muvadzodzesa zvamunoita zvese kunashe vanhu vapenyu vangarawe hapana chinogona kupota munhuwe wayo. Kudanga, emi varume idai vakati venyu, tikasadaro tibatino parara. Wanano yazvino yakanaka, kwete kutema nerudo kasibuda shukuru. Darama ivenu, raisi chewe. Kudanga, emi varume idai vakati venyu, tikasadaro tibatino parara.
Manga muchinzwa kambo kanonzi manhede pamakumbo. Manzwa hurukuru yaitwa na Elfas Shamblo Mashamba anga ari parunhare muHarare naIvans Dzininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chino chepa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa cheLive Talk, nenguva dza 8 PM manheru anhasi, tiri kutarisa nyaya dzeutano, takatarisa chirwere chekorera pamwe nekupedza zvidzidzo kwaana mukoti pachipatara chesali Mugabe muHarare. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira masho kukustudio 7, shandisa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Sezungwe edu ya peda gaiti tarisa msure na uza kare. Urumende ino tinyika ya skwede rapakuza isa chinangwa chayo chekuti mabasa ya kutengesa zvicherwa anga achuza mari ya kawanda. Tafatashuka kumagume chirongwa chedu ini ndini jonga kandemiri ndrimu Washington DC ndi kusemina Taboka Nyube.
So kuhizika VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolanomhla ka 3 kuLwezi 2023 uThaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje abenhlanganiso ebana amabhizimusi kwele China e Chinese Enterprises in Zimbabwe namhlanje babe lombukiso wokuhlanganisa abaqatshi labadinga umsebenzi owe China Job Fair. Phakathi kwamadola eMelika ngamabhiliyoni alitshumi lambili 12 billion abikwa engene elizweni ayisiwo yonke esesikhwameni sikahulumende kodwa kungene isilinganiso sale mali njengemithelo. Umphathintambo weMelika obona ezokudlelana lamanye amazwe omnumzana Anthony Blinken ufike kwele Israel namhlanje elenkuthazo ku-Israel ukuthi ige ime ukuhlasela eGaza ukuze abantu makhaza baphathise njalo kube phathise abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende weZimbabwe uthi umsebenzi wezokwemba wenelise ukutholisa ilizwe amadola aweMelika angamabhiliyoni alitshumi lambili i-12 billion dollars eminyakeni emine edluleyo kodwa kungayisiyo yonke engene esikhwameni sikahulumende. Kungene isilinganiso salimali njengemithelo. Lokhu kuphume embukisweni womsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2023 ofike emaphethelweni lamhlanje koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu zethulela ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Evula umhlangano uhlaziya ezokwemba elizweni oqhutshwe ngabeZimbabwe Chamber of Mines koBulawayo lamhlanje, umphathintambo wezokwemba umnumzana James Soda ugcizelele amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa entuthuko athi ilizwe lakhiwa ngabembi balo.
The mines and minerals bill, which is supposed to be concluded into law, I'm sure you might be aware that His Excellency the President of the Republic, when he addressed Parliament during the State of the Nation address, obviously when he was opening the current session of Parliament, when he read through
sesiseduzane njengelizwe ukubana senze i-mining sector yethu ifike ku-12 billion. Lokhu sizakwenza ngokulolonga nokuhluza ezenziwayo ukuze i-target yethu le isifikise.
Lokhu kugcizelelwe ngumabhalane wogatsha lwezokwemba umnumzana Kunaka Fungwa othi kuyajabulisa ukubona ukuthi ukuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe lokutshalwa kwemali sekufike kuleso sibanga.
To affirm that is Zimbabwe and the Ministry of Mines and Mining Development, our focus has been on achievement of the milestone of $4 billion by the end of the year 2023. This is a target that we have been working on for the past 4 years. And as a nation, we remember, we accept this as part of the and part of the NDS one target.
We sekqiniseke ukubana sesifikile ku 12 billion ku mining sector njenge Zimbabwe. Lokhu yikho kade sivele sisebenza ukubana sikufikise, sisebenza njengohulumende kanye lalabo abaphakathi kwezokwenji.
Kodwa ohlaziya ngezomnotho umnumzana Busisa Moyo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso eyezida njalo engumqondisi wenkampani e-United Refineries Limited, uthi imali etholwe kwezokwemba ayeneli ukuthuthukisa lumsebenzi elizweni.
Yikho amabhenki alapha eZimbabwe kasoza ayenelisi ukuthi abanike alinike i-mining sector imali yonke abayifunayo. Mining is heavy, it's capital intensive. That's why oZimplats, we had to get FDI, foreign direct investment. Yikho esikwenza ezida ukukhangela ukuthi siyakhankasela abakhatshana ukuthi.
Ucwaningo olwenziwe lonyaka olwe 2023 survey data luveze ukuba ezokwemba lonyaka ziphose zafika kuchumi ekhulwini i-9.4%. Kumnyaka ozayo bakhangelele ukuthi inzuzo le yehle iye kusilinganiso sokungaphansi kokuhlanu ekhulwini i-4.3%. Umqondisi webhanga leNedbank uHarry Hesse ongene umhlangano wanamhlanje uveze ukuba ibhanga lakhe lilakho ukuphathisa kulumsebenzi.
Ya, thina njengeNedbank sizimisele ukusupport ama-miners ngabe funa imali yokuthi ba-increase i-capacity yabo. I think thina sesidemonstrate vela ukuthi si-ready ukuthi sibancede ukuthi ilizwe liphakame.
Kokulolonga umthetho omutsha ozalawula ezokwemba ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ebona ngamabhizimusi akwele China, e-Chinese Enterprises in Zimbabwe, namhlanje babe lombukiso okuhlanganisa abaqhathi labadinga umsebenzi owe-China Job Fair owenzelwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embukisweni lo, amankampani akwele China abekhanga uzulu waseZimbabwe ukuba athole ithuba lokudinga umsebenzi kumakampani lawa kuleli. Amankampani amaningi akwele China akhanga abantu kundawo ezifana lezokwemba, ukulungiswa kwempahla ezijeneyo, ezokulima lokunye. Isikhulumeni samankampani akwele China kuleli, umnumzana Tshawana Zindoka, uchasise ngombukiso wanamhlanje.
Today we witness up to 50 Chinese companies under the banner of the Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe CCEZ showcasing and exhibiting job opportunities to Zimbabwean people. They were looking for a number of skills across all sectors of the economy or of the productive economy, if I must say. So they were looking for skilled, semi-skilled, unskilled, as well as highly qualified individuals.
Ele China lithi selilethe imisebenzi efika ikhulu lenkulungwane kuleli 100,000, kodwa incithi zithi abekwele China baphazamisa amalungelo oluntu lokungabhatali izisebenzi. Lokhu kugcizelelwe ngenye incithi ezimeleyo umnumzana Ronald Sibindi, yena othi kumele leZimbabwe liqaphele imisebenzi yabakwele China kuleli.
I-China iyenza lokhu ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, i-lithium, legolide.
Ele China liyakulandula lokhu lisithi lilobungani obukhulu leZimbabwe njalo lifisa ukuqhubeka lisebenza ukuvuselela umnotho wakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo weMelika obona ukudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Israel namhlanje lapho akhuthaze uhulumende weIsrael ukuthi ake ame ukuhlasela eGaza ukuze kuphathise abalimeleyo njalo usizo lwenelise ukungena kulesi sihlenge kuvikele abangahlomanga. Lokhu kuza ngalesi sikhathi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethe kulabantu bakulelwa abangamachumi ayisikhombisa labane abaphume eGaza bengena e-Egypt. I-Israel kubika isibisele eGaza abantu abakuleso sihlenge abakade bevalele e-Israel kulandela ukuhlasela kwebutho leHamas e-Israel. Inhlanganiso ephathisa uZulu eGaza eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi indawo zayo zokuhlala ezine ebezilabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 zibhonjiwe eGaza. Ukuhlaziya limpi Studio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe ezimeleyo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Mina ngithi mina ngaye kuhambe ilizwi lesikhondi esithi khona impi leyi kayiphele kayine ngoba kufa abantu abangenacala ye kungabe kule kulama-business interests kumbe yegas kumbe ngani kodwa okwakhakhesi sokukhanya sokubhidliza ilungelo labantu abangenacala.
Kulabantu asebeqale ukuvunyelwa ukuphuma eGaza laphana besiya e-Egypt ikakhulu izizalwane zamanye amazwe lokhu ukubana nje
yabona ukuthi kuthiwa khona abantu izakhamizi ezingasizo zeGaza seziphuma kungaba nenkinga kuhle ukuthi abantu bezinye izizwe baphume ngoba aseyimpi yabo kodwa kungaba nje le nkinga yokuthi i-Israel yaqala nje khona ukujika amanye amabhomba. Mina ngithi angitsho ukuthi mina ngaba bengaphumi ya into enhle ngoba iRafa vele ipobelana ingavula ukuthi abantu baphume kungaasize kuhluphi ukuthi impahla lokudla bemithi namanzi kungene ukuze le-Egypt kodwa kawucine khonapho ukuthi abaphumayo kabaphume laba abahlaselayo ke-Egypt khona babehlasela aphecheya kweGaza balokhu behlasela nangapha ngaphansi eGaza lokhu yikuphambanisa kabaphume kodwa impi ngabele yayiphele.
Ukungaceda limpi kungaba yikuyini?
I-America uMnumzana uJoe Biden nguye olelizwi elingamisa impi. Nxa engathi khona impi yayiphele yayiphele kungapheleli khonapho. Ukuphela kwempi bheka lokhu ngoba ama-Israel ayibona bathi khona bakhulu ukuthi bahlase baphilize wonke amakoti amakuyacatsha e-Hamas asize kwenzakale. Ibe cathi alibhilizwa njalo. So lokhu okuvele kukhulunywa kuthiwa khona impi khathi singaphela udaba lwe-two-state solution kaliphinde lifakwe emkhathini.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Kusenjalo abokholo lwesiKristu lwesi-Islam babuthane endaweni yokukhonzela yabesi-Muslim emzini we-Avondale oseHarare izolo emkhosini wokutshengisa usekelo kuZulu wasePalestine onguye othinteke kakhulu ehlukumezekile lokubulawa engelacala empini yabe-Israel labebutho ele-Hamas. Kubika uMavis Gama.
UMnumzana Thabani Dube wokholo lwesi-Islam ulandisa kabanzi ngalombuthano.
Umhlangano lo ube lama resolutions aza kuya Israel Embassy of Israel kanye le United Nations le Embassy of America eseHarare. Bebesithi bona kabawelelani lezinto ezenziwa yi-Israel ePalestine ngoba uvele kusegcekeni ukuthi i-Israel is being offensive in this issue ngoba kabala right ukuthathela abanye abantu umhlabathi wabo. Ngako ukuthi kuhlalisana kumele abantu behlalisane njengoba kade kuyikho i-Israel ingakabuye ngo-1948.
Okholo lwesiKristu umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church yena uthi bona abalacele abalayemeleyo loba ukusekela kulimpi bona abakhala ngakho ukuthi imiswe limpi ngoba ababulawayo ngabantu makhaza abangelacala ikakhulu omama labantwana abesiPalestina.
So God is speaking through these wars. God is speaking through the war in Israel and Palestinians. God is speaking. God is giving a signal.
Ngakho uNkulunkulu ukhuluma ngalezi zimpi. uNkulunkulu ukhuluma nge-Israel le-Palestine. uNkulunkulu unikeza isibonakaliso njalo sifanele sikubhekisise lokhu.
Okunye kokuphume kulombuthano inkuthazo kwabenhlanganiso yemanyano yamazwe omhlaba United Nations ukuba babumbe iqula elizokhangela izehlakalo zokubulawa kwabantu kule impi, iSpecial International Criminal Tribunal. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhulumende uthi uzinikele ukuthuthukisa impilo yabongi ngenjongo yokubatholisa iholo elithengayo kanye lokwenza ukuthi indawo abasebenza kizo zibe lakho konke okwenza umsebenzi wabo uhambe kuhle. Kodwa ezinye ingcwethi zithi njengazo zonke izikhathi uhulumende uyathembisa kodwa engasoze agcwalisise izo zakhe. UTobias Mutsimba usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphiwa izithupha zokuphutsha izifundo kwabongi esibhedlela seSali Mugabe Central Hospital eHarare ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora.
I'm also pleased to inform you that the government is aware of.
Siyakwazi ukuthi kuningi okuluhluphayo njengabomongikazi, kodwa uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukulungisisa. Umsebenzi eliwenzayo umkhulu kakhulu, njalo kudingakala ukuthi ubhadalwe okufanayo.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi umlomo kahulumende weZANU-PF kawugcwalelwa mfula.
Uhulumeni uqamba amanga kasoza improve imali yonke yathathu isetshenziswe inkofazi nabanye abantu abangela msebenzi lokuthi ifakwe ku-health. Angila themba lokuthi uhulumende lo esilaye engaqhakathekisa indaba zokuhola kwabomongikazi namadokotela lokuthinga imitshina efunekayo ukuze izibhedlela zisebenze kuhle.
Abongi kwele Zimbabwe babikwa behola amadola emelika angamakhulu amabili lengxenye, $250 ngenyanga, kanye lezigidi ezimbili zedola leZimbabwe, $2 million, okuliholo abathi liphansi kakhulu elingeneli ukuziphilisa bona lemuli zabo. Ingcwethi zabakumsebenzi wezempilakahle zithi iholo eliphansi elitholwa ngabongi kanye lokusweliswa okokusebenzisa okwaneleyo emsebenzini yizo ezinye zezizathu eziyenza ukuthi bebaleke ekhaya besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Omunye umongikazi ophiwe ugwalo lokugciba izifundi zakhe emkhosini wanamuhla, unkosikazi Sithembile Hobe, uthi baqakathekile kakhulu abongi.
Ama-midwives aqakathekile kakhulu ngoba uyabona abantu omama abazithweleyo nxa bengakungahlelakalo umidwife bayazalela ezindlini, so kwenza ukuthi bahlangane lama-problems ukuthi kwesikhathi yakwanisa ukugida kakhulu afele endlini.
Kodwa omunye njalo umongikazi wakobulawayo unkosikazi Thembelihle Masuku uthi usenyampa inhliziyo ngokuswela umsebenzi elizweni.
Mina sengile 3 years since ngagraduata but angathola umsebenzi obambekayo. Ithemba seliphela ukuthi ngizazuza yena umsebenzi kumbe ngizalokhini ngihlezi ngikhaya. Sengicabanga ukuyadinga phandle kwelizwe, ngizakuthiwa eNamibia e-UK kuyatholakala umsebenzi. Yikho esengicabanga khona kuyazama khona inhlanhla.
Unobhala wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoch Dongo, uthi uhulumende kumele aphange alungise inhlupho zabongi ukwenza ukuthi bengabalekeli bonke emazweni.
Nxa udaba lwezimali zeholo lungalungisiswa kanye lokutholiswa okokusebenzisa okwaneleyo, inani labomongikazi abaphuma elizweni lingaba lulutshwane. Kufuna ukuthi sikhulumisane sisebenze ndawonye ukungabasikelwa ngomongi.
Ikhona ngezempilakahle e-Health Services Commission yakhipha ugwalo olwaveza ukuthi nyakenye ilizwe lalahlekelwa ngabongi abafika inkulungwane phose ezimbili 1700 besiya emazweni agoqela iBrithani, Canada, Australia lelemelika. Kodwa bayamsola uhulumende abanye abongi besithi usephuza ukubatholisa ingwalo eziqakathekileyo ezilakho ukubenelisisa ukuthi bedinge imisebenzi kwamanye amazwe. Namuhla abongi abaphezu kwekhulu 137 baphiwe izithupha zokugqiba izifundo esibhedlela seSali Mugabe Central Hospital esiseHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Osoma bhizimusi lohulumende sebekhuthaze abasakhulayo baseZimbabwe ukuba basebenze nzima ukuze bavuselele umsebenzi wamabhizimusi njalo basebenze ndawonye becebisana hathi besacathula kuphela kodwa lalapho sebekhulile ukwenzela ukuphakamisa lokuncedisa abanye babo abaveza isifiso sokungena kwezamabhizimusi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngentuthuko yabasakhulayo ezwekazi labensundu AMI African Child Youth Development abacha bekhuthazwa ukuba bangakhangele emu lapho beqala ibhizinisi abo. Umholi wenhlanganiso le unkazi Zimbai Butawu uthe umhlangano namhlanje wenzele ukuba abatsha bavule ingqondo zabo ukuze babone amathuba amabhizimusi kuleli.
We already an example when it comes to, you know, our character. Everywhere I go, you always hear that Zimbabweans are very respectful, Zimbabweans are very nice, you know. We also have to say Zimbabwe has the best, it's the best economy because the young people there, they are very patriotic.
Umhlangano lo ungenwe ngosomabhizimusi beZimbabwe, izisebenzi kahulumende nabasakhulayo abazama ukuvusa amabhizimusi abo. Omunye usomabhizimusi olodumo edolobheni leHarare othengisa izindlu phansi kwenkampani yeWestprop, umnumzana Ken Sharp, ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangalahli ithemba.
And the strategy must always be centered on focusing on what the customer needs. You see, regardless of the situation you're in or your position, there's always a need for something, call that a good, or some service that you can offer someone.
Abasakhulayo bathi kunenge okuhluphayo ekuqaleni amabhizimusi kuleli okugoqela ukuswelakala kwemali, ukuguquka kwemithetho yemali lokuswelakala kwabantu abathenga kubo. Omunye wabasakhulayo okhulume kulumhlangano nguDesire Sibindi yena othi kunzima ukuqala ibhizimusi kuleli ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Thina njengama-youth eZimbabwe sihlangana lodubo lanxa sikhanyela ezamabhizimusi abantu abathengi ngenxa yokuthi abantu abalamali. Okunye futhi ukuthi abantu labo bahola ngamabhondi or RTGS leli kodwani uthola emakhethi lasezitolo bethengisa ngama-yusa awemelika.
Kodwa omunye osakhulayo umnumzana Matthew Mabhena yena uthi uzama ngazo zonke indlela ukwenza usemandleni akhe ukuba athifikise ibhizimusi lakhe, esithi unethemba ukuba kungenzeka lokhu kwele Zimbabwe.
Kodwa kunjalo siyazama ngazo zonke indlela njengama-entrepreneur ukuthi ibhizinisi lethu lihambe. Ithemba esinalo yikuthi elizweni lethu kulama-US dollars, i-foreign currency esingathi ayikho volatile njengethu i-local currency RTGS lethu. So sinethemba ukuthi nxa sisebenzisa ama-US dollar, nxa kule access ama-US dollar, kuyenza ukuthi i-business ibe stable. Nxa kule nto ozithengisayo, i-business yakho kumbe profit yakho can realize it because imali yakho ayidliwa yi-inflation.
Obemele umsekeli kamongameli welizwe, umphathintambo wemisebenzi yezandla, skills development and audit, umnumzana Paul Mazima uthe uhulumende uzimisele ukusekela abatsha kwezamabhizimusi.
Never be a limit as to the number of entrepreneurs that can occupy this country. And in business is where the goods and services that make a nation run are made. It is where we create the wealth of our nation.
Nimele isitu 7 nise Harare, Mlondolozi Ndlovu.
Woza Friday, my darling.
Woza
Friday,
umsebenzi ubhekile. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi omdumo we alternative pop music uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trick Caesar, yena osebenzela koBulawayo. Asizwene ixoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Down, 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 down. Hey, I'm on me, but I got me, I spend this on me. Some
Uthisiza ligama aliphiwa ngabantu ngoba esakhula wayethanda ukuqila abanye kodwa abuye abasize njalo bengabona ukuthi udlala ngengqondo zabo. Asizeni kancane ngembali yakhe.
Ngizalelwe khona empilo kobulawayo, ngakhulela kobulawayo la Sematopo National Park. Ngifunde e-primary, e-range more primary school, lemgoqo primary school, ngase ngisiya e-secondary, eMandlandi High School. Ngiqale ukucula ngo-2017 lapho engareleasa khona isingle yami ngisebenza lapha e-Velocity Records kuzokufika khona manje bele bengihlabele kusetshenje ngumuntu otshaya ama-instruments ecaweni ngikhula wami.
Umculo kaThixisa uthazelwa ngontanga njalo seledlala nje elitsha.
Umculo wami alternative pop leli dlala nje kuthiwa ngumtaka mamoyo lile ngoma ezingu-7 iJulex album la khona lile ngoma ezingu-9 ingoma zonke yime ngizilovileyo.
Banengi abamenza wathanda ukucula njalo ke kulo wakhe umculo ucula labanye ke asebenza nabo. Asizweni ukuthi ngobani
lo Kevin Lomuzi, kulo Don Gumbo, kule Langa, kule lindla lade ngisebenze lo Edmond Ngwenya, ngasebenza lo O2 Josh Kelo B, o Iruthu, ngasebenza lo Kholisani, ngasebenza lo Manase.
Umculo wakhe usutholakala uTrixiza. Xhumana naye mlaleli.
Umculo wami usu-available kuma-online stores ama-DSPs amaningi. Ama-English ami athi Trixiza wonke IIIQX CZAR. Yo my English, I'm across wonke ama platforms liyafanana bo TikTok, Facebook, Instagram konke nje.
Umdumo obiza alternative pop uTrixiza lo ebesiyiqwetshisela kuhlelo Woza Woza Friday libe lempela sonto emnandi igama lomoya Jesus Jesus Banda.
I'm thinking of you, you're testing your car. Where do you go that far, really how far? You're friend of a queen at the club. I hold you so tight and close. I'm the fool, need to feed you boob and fold. No, 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 no. Sorry, sorry. Kanganda nga ugu koli sangi potwan duwe. I got your lucky magi in me.
Lilalele emsakazweni we Voice of America sisakaza sise Washington DC. Good Life Talk namhlanje sikhangela ukonakala kwesimo lomsebenzi wezempilakahle eZimbabwe ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokubaleka kwabongi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Singake hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ebona ngamabhizimusi akwele China e-Chinese Enterprises in Zimbabwe namhlanje babe lombukiso okuhlanganisa abaqhathi labadinga umsebenzi owe-China Job Fair. Umphathi ntambo weMelika obona ngezokudlelana lamanye amazwe uMnumzana Blinken ufike kwele Israel namhlanje lapho akhuthaza khona iIsrael ukuthi ime ukuhlasela eGaza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesila namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.